sebato guru reMDC rinotungamirirwa naMorgan Tsvangirai bazo rinodiwa navanhu vakawanda muno muZimbabwe. Pane zvakawanda zvatiri kuita kunyanyanyanya mazuva ano president wedu neutungamiri hwese hwemusangano huri kufamba huchitenderera Zimbabwe yose huchisangana nevana veZimbabwe vemastructures edu tichionesana kuti zvino nyika zvaenda kumaurere zvayavondomoka kudai. Todii navanhu vese vari kuti MDC ndimi bato guru, ndimi bato ratinotarisira kuti nyika zvaenda kumawere ZANU-PF hapasisina yavondomoka. Mugabe haasisina zvaachakwanisa kuita wamukweguru. Todii isu titori vanhu vakatogadzirira kuti muchirungu anotivo we are the government in waiting, takatosunga matomu edu tichigadzirira kuti chero mangwana chaiye zvikanzi vatangirai netimu yenyu pindai muofisi tinokwanisa kupinda muofisi tichitonga zvejekerere tichitonga zvegudza ruzhinji.
Ndodzokera kwamuri vamafume, munoti kudii nezviri kutaurwa navaguti izvi?
Vaguti vanenge vasiri kurarama munyika yeZimbabwe. Problem iripo hatiti kuita competition yekumhanya resi yema100 meters yakaita kuprimary kana yekuimba pasekondari. Vanhu muZimbabwe vari kutambura, vanhu havana chikafu.
Vagutu, munowirirana here nezviri kutaurwa navamafume izvi?
Hatirambe kuti panofanirwa kunge pane imwe hurumende inezenge ichitora masimba kubva kuZANU, nokuti ZANU pache zvaiita yaane mapato akawanda. Kuna vamwe vanozviti generation 40, vamwe vanozviti team Lacoste, vamwe hazvichahwisisiki, yangova nezvimedu medu. Saka tiri kuona kuti nezvaitika nhasi musindo waitika nhasi, maozeto achidirwa vatiegasi nemapurisa zvangotaridzira zvokwana ZANU yorwa pachayo, zvataridza kuti yaondomoka yatsemukana pakati kudai.
Ndodzokera kwamuri vamafume imimi, sei vemapato muri kuswera muchinetsana nekurwisana musingaite chirwirangwe chekurwisa ZANU-PF yaondomora nyika?
Ndo zvatiri kufanirwa kuita. Ndosaka isusu patakatanga paya takataura nyaya yeGreen Coalition yekuti ngatiitei mubatanidzwa mukuru kuru. Weza ari mudiki, weza ari mukuru, ngatibatanei tichazowana nguva yatichaenda kumaelection.
Vagutu, munowirirana nazvo here zviri kutaurwa navamafume izvi?
Izvo tinowirirana nazvo, asi muchirungu vana mafume nevamwe vake vanoita yanonzi hanzi blow hot and cold. Ndosandichiti vabatai chitsve, vabatai chotsve. Nhasi chaiyo mbepa reDaily News muno muZimbabwe taverenga nyaya yatotirovesa nehana isu vamwe tichinzwa tendai biti wativo. Ndivamwe vose ndingakwanisa kushanda navo. Joyce Mujuru ndokwanisa kushanda naye, Jabengo ndokwanisa kushanda naye, asi hazvipi zvakaita kuti ndiite coalition naTsvangirai. Zvatotaridza kuti munhu ati ane ruvengo, vanhu vasati vatombotanga kuhereketa kutaura. Zvirimo munyuzepa nhasi ukavhura page 3 yeDaily News, tendai biti ari kutokotiwa achiti never, I will never ever have a coalition with Morgan Tsvangirai. Zvino zviri kutaurwa nemutauri webato rake nezvaari kutaura iye hazvichawirirani.
Ndinodzokera kwamuri mi vamafume, zviri kutaurwa navagutu izvi ichokwadi here?
Aiwa, isusu hatisati tasvika panguva yekudimana madzita, hatisati tasvika panguva yekuti unoti
unobatibiti wabuda mupepers achiti handisi ndakataura naTsvangirai.
Aiwa ka mapepanhau ndoo mabasa avo, vanonyora pane zvizhinji zvakawanda zvakataurwa navaTsvangirai pamusoro pedu pavatendai biti pamusoro paani naani. Izvini tisati tapinda muimplicit government pane zvizhinji zvaitaurwa nesu tichiri takabatana tichiti hatisi takaita implicit government navamugabe, but takaiitawo muimplicit government navamugabe for 5 years.
Vagutu, sei kubatana kwemapato kusiri kuitwa nechimbi chimbi takatarisa kuondomoka kuri kuita zvinhu munyika?
Unoona rei kuti mapato abatane chimbi chimbi zvimwe nguva zvine zvisina hungwaru, nokuti pari zvino vanhu tinoti kuti tingobatana tisati tanatsoziva kuti mavalues edu akamira sei. Tinoti muchishona chedu kumanya handiko kusvika. Coalition ndoona ichavako, asi ngatisada kufosekedza zvinhu. Hanzi marriage of convenience nguva zhinji kana forced marriage hailasti, asi ndinoona zvedu vanhu tichizowirirana.
Ndochipedzisira nemi vamafume, munoti kudii nemashoko ataurwa navagutu?
Zvirikoripo ndezvekuti iko zvino vanhu kana muchibatana unity munobatana to do something, hamungobatani kuti tabatana. Tiripo tichemberi chokuti ngatitange tadifaina chatinoda kuita. Tiri kubatana here for election? Tiri kubatana here for mademonstration kuti tibvise vanhava? Tiri kubatana here tigadzire transitional authority? Then nenguvavo, nokuti munogona kuvharira vamwe panze mukakurumidza kuvhara moita sekuti maakuda maposition. Nguva yekubatana iri kushedera zvishoma nezvishoma. then tinangwa chatiri kubatanirana chiri kushedera zvishoma nezvishoma